kurugiri wekozi rezevano musare nozi pomoyo vanoti kwavari kugadzwa kwa Mnangagwa kwe mtungamiri wenyika kwakafanana nekuenderera mberi neutungamiri wa Mugabe vachiti vaviri ava vakafanana. Muzare moyo vanoti Mnangagwa ndemumwe wevatungamiri vebato rezanu PF vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands panguva yegukura hundi. Mumwe mugari wemubulawayo uyo angozvidoma nezita rekuti Chirandu anotsinhirawo achiti vanhu vanogona kukasika kufara vachitambira utongi hutsva hwavamunangagwa asi vozoona kuti makudo mamwe chete navamugabe.
Tikasatarisisa zvakanaka tichafarira nenyanga ichabata mai nogona kuzopinda futi mudambudziko rakafanira takapindwa naro navamugabe nekuti utungamiri hunotapira. Saka ivo vamunangagwa vakatapirirwa vanogona kuzokanganwa nezvedu. Plus futi hondo dziri kuitika idzi ndedzavo kuzanupf vachinamasa vakabuda vachiti opposition kana chii hainei nazvo ihondo dzedu. Saka ngatione kuti ihondo dzavari kurwisana ivo pache zvavo. Isusu the general public hapana chatonyanyisa kuona chatichawana pane zvazviri.
Vamwe vanoti mumamwe mashoko avakataura kuvatsigiri vavo nechitatu vamunangagwa vakatadza kutora mukana wekuratidza kuti vanoregerera vamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nevamwe vanhu vaisada kuti vave mutungamiri webato nenyika. Asi vaDidmus Dewa vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira vanoti mashoko avamunangagwa anofanirwa kunzwisiswa saitaurwa nemunhu ange aine mufaro mukuru mushure mezvakaitika kwavari.
Taura kwakaita vamunangagwa hakuna kunatsoburutsa pachena pfungwa dzavo maringe neutongo hwavari kuda kupinda pahuri kana kuti because nzvimbo yavakanga vari number one is NPF headquarters ndofunga ndosaka vasina kunatsotaura kubuditsa pachena pfungwa yeinclusive. Chechipiri maemotions ekuti munhu anga ambosungwa munhu anga achida kusungwa munhu anga achida kuurawa zvanga zvakavabata saka mufind kuti mufaro zvinogona kutadzisa munhu kunatsogara pasi achitaura statement yake. Chechitatu slogan yavakaita yekuti pasi nemhandu uyezve nekutaura dzimwe pfungwa dzavakataura dzekuti akazopwanywa musoro ndiani mass statements anotaurwa munhu achinge ari mudisbelief kana kuti ari mukufarira rusununguko rwaari marwuri uyezve ari excited nekuda kwechinzvimbo chaari set kuti anga achipinda.
Vadhewa vanoti munhu wese anotarisira kuti vamunangagwa vagadzirise zvose zvakakanganiswa panguva yeutongi hwavamugabe kusanganisira nyaya yegukura hundi. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega Thelma Chikwana anoti vamunangagwa vane mukana wakakura wekuyananisa vanhu munyika pamwe nekubuda pachena pamusoro penyaya yegukura hundi senzira yekugadzirisa nyaya iyi.
Tinotarisira kuti mutungamiriri wenyika anofanira kutaura mashoko anofanira kudzoredzera vanhu pamwe chete anofanira kubatanidza vanhu pamwe chete. Pamunguva yavamugabe vanhu vakange vakapatsanuka maererano nerace kuti vachena kwavo vatema kwavo vanhu vanga vakapatsanuka pakuti chero nematribe chaiyo kuti mandehere kwavo mashona kwavo. Saka izvozvi ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kuitwa navamunanga kwa kuti vawane rutsigiro kubva kune mhuri yeZimbabwe. Panyaya yegukura hundi vanofanira kuita inonzi pachirungu Truth and Reconciliation Commission kuti nyaya yegukura hundi iyi inyatsotariswa pachayo zvakanakisisa mavictims yegukura hundi vagowanikawo vachiwana inonzi compensation pachirungu.
Asi vamunangagwa vakaudza mapepanhau ekuBritain kare vachiti munhu chaiye anofanirwa kurovererwa panyaya yegukura hundi ndivamugabe pachavo sezvo vaive ivo mutungamiri wenyika panguva iyi. Izvo zvinotsigirwawo navamagura Charumbira vanove mutsigiri wezanu PF avo vanoti vamunangagwa pachavo munhu anodiwa nevanhu nekuti vane mutsa. Asi murongi wemabasa musangano reAvamail Human Rights Lawyers Network vatinei Mukwewa vanoti zvakakosha kuti vamunangagwa vave vanotaura nezvenyaya yegukura hundi.
Taitarisira kuti mutungamiri wenyika uyu akupinda achambotaura panyaya yezvitaurwa zvakataurwa nezvake panyaya yegukura hundi. Ndofunga ipapo vanhu vakatarisira kuti vanzwe kuti iye semusoro wehurumende anoti chii nenyaya iyi nekuti mutungamiri abva kubuda vamugabe vanga vasingadi kuti nyaya iyi itaurwe.
Vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa panguva yegukura hundi. Vamugabe havana kumboda kukumbira ruregerero panyaya iyi kunze kwekufananidza nguva iyi nekupenga kunogona kuitika kuvanhu. vanhu munyika nepasi rose vakamirira kunzwa nekuona zvichaitwa navamunangagwa mumazuva mashoma ari kutevera mukugadzirisa nyaya iyi pamwe nematambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.